Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru vevakuru vemauto vaEmerson Munangagwa varumbidza basa riri kuitwa nemauto vachiti vanodada nemauto ayo vati ari kuramba achisimudzira mudenga mureza wenyika pasi rose. Vachitaura paurongwa hweDefence Forces Day kuNational Sports Stadium nhasi, vamunangagwa vati mauto emuZimbabwe anoremekedzwa zvikuru pasi rose uye pari zvino ari kubatsira kunyika dzinoti Lesotho, Ethiopia, South Sudan, Somalia nedzimwe. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kusimudzira upenyu hwemauto kuitira kuti achengetedze nyika nemazvo. Vamunangagwa avari kupikiswa kumatare neMDC Alliance vachinzi havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika, vatora mukana uyu kuburitsa kushushikana kwavo nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanomwe vapfurwa nemasoja vakafa, vatanhatu vakafira pakarepo, vechinomwe anonzi akazofa munzira achiendeswa kuchipatara. Vamunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuzvibata sezvo hurumende yavo itsva yakavhura utongo hwejekerere wanga husimo munyika. Urongwa hwekucherechedza zuva remauto hwaitwa mumatunhu ose gumi ari munyika, vanyarikani vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika. Vamwe veruzhinji mugweru vacherechedza zuva reDefence Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yemukoba stadium, asi vamwe vati havaone kukosha kwezuva iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaiso Natare vati zuva reDefence Forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino. It's also an indication ne commitment for government kucherechedza zuva iri, kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro anga achiitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline zvotipa manyungunyungu. Zvino kana vanhu vachita chinhu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe.
Mumwe mugari muzvare vemba yemoyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Tikona zvara na basa rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anovaiwa anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nemunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu muri nyararo.
Asi mumwe womugari wemugweru uyango zvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika, anoona sekuti zororo rwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ini handisi kufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishudha vanhu, haasi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka, ari kutopinda zvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vatova nerimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji, asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanupf rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen ncube ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwi kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tapfumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubvisa kwemutungamiri wenyika angaripo kwakaitika murunyararo. Izvozvo zvagare kuzvidemokirasi yezimbabwe.
Muzvari tapfumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarokesheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chii chakanaka? Ini ndoti masoja kangavapiwe ngavave vari fully funded kubasa kwavo, ingave iri zvekushandisa ngavapiwe. Salary increment chaiyo ngavave zero salary increment, mahousing benefits, loans, mabhazi, mabasa kwavo ngavapiwe mazvinoti.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarokisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwaniswa kuchiwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutemo wenyika ino. Uno wekugara masoja ari matiri unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vaJohn Marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanove mapolitician vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
VaCharles Feremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitics zvazvo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva chii vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita, ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika pai.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamu emvura.
Ani panenge paita tsaona munyika ma national disasters kwakaita ma floods Zimbabwe Defense Forces inopindura panguva imwe chete kunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vamukati memvura nozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndo vanovaka mabridge mukatarisa mabridge akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defense Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete atingomirira paparira chete asi kuti pane pachida kutova kwachero zvitsva tinenge tiripo
nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaave kuita zvekukwira makombi achienda kubasa zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa achigoriwa
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa namba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukotara zvekutakurwa kwezvinhu muItaly vaEd Prado Rixi vanoti vanhu makumi maviri navaviri vafa mushure mekudhirika kwaita zambuko muguta reGenoa. Mapurisa emuLondon asunga murume anofungidzirwa kuti anoita zvakapfurikidza mwero mushure mekunge apinda nemotokari yake muvanhu ndokuzobondera pamidhuri iri kunze kweparamende. Vanhu vatatu vanonzi vakuwara muchiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika. Mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Audrick Chocho vekumufakose avo vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika.
Tikutarisa kudai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Hakuna keshi, mari dziri kungowanika mumarodhi mumamani changers. Asisi kumabhengi tiri kushanda kumabasa, takuona tisiri kupika jeri hombe. Hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko, ndozvinobva tokuchema. And also against kumbiro kuti school fees adzikiswe kuma clinics munhu wese akafodho kuti akwanise kuti kana karwarirwa kasanga dambudziko akwanise kubatsirikana nzara upenyu wakatiomera marenda zvinokumera mushe ndozvoda kuti dai wakwanisa kuti gadzirwe izvozvo nepokugara ma accommodation ndozvinozvatoda kuti watigadzirwe
mashoko avachocho aya anotsigirwa navanome nemasunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekukasika zvikuru sei dambudziko rekushaikwa kwemari kumabhanga
tangotarisa kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike
mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura ava nokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino
tichatiri kuda sevana vezimbabwe toda kuti zvonyika yedu inake toda kuti zvoupfumi udzokere panyika toda kuti zvomabasa awanikwe zvinhu zvinorwadza 90-something% yevanhu vanhu havana mabasa mari ngadziwanikwawo mumabhengi mari dzeduwowo dzezimbabwe ndokurudzira kuti nyika ngaive nekarenzi yayo ngative nezvinhu zveduwo
vachitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa
maindastri mamains ndomune upfumi hwenyika inoyi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo
kana tikaramba tiri muzvatiri izvi waro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvozvo matongerwo enyika saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko riri muzimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva
dambudziko iri hatingi richaramba ririko kwenguva yatingati in the short to medium term hatingi kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms mamwe acho inotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararal market iriko teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket but maonero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence muekonomy confidence mufinancial system zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko
nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pavaemarson munangagwa vezanu pf navanelson chamisa vemdc alliance zvichitevera kupikiswa navachamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge zek yazivisa kuti vamunangagwa ndo vakakunda kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi ndipo pachaitawo kuti vana vezimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu vashandi vakawanda vemuzimbabwe vatora mukana wezororo redefense forces day kuenda kubotswana kunotenga zvinhu zvokuzotengesa kumusha shingirai madondo anotipa nyaya iyi
vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha refrancistown mubotswana vachitenga zvinhu vataura nestudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda amai Shailete Muzanenhamo avo vanoshandira pachipatara chemupiro general hospital mubulawayo vaudza studio 7 kuti vauya kuzohodha zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru
handina celebrate ndisina chekudya manheru ndozodini hapana zvokuita tatsai ndangouya hangu kuti ndizodini ndizohodha kuti vana vangu vawane zvekudya iya vakatirwira vakatirwira and they are protecting us saka vanhu vakanaka zvekuti but for the moment atina chokudya tiri kutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzare Miriam Mutumbe nevati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Ndandikwanisawo kugara kana ndichida mai nokuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mari yangu.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe vaezekiel Chipanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isusu, vakarwira ivava vana Munangagwa ndo vari kuwana zvekuita kwete isusu isi tiri kutambura nemhuri dzedu. Kumusha uko vamwe vari kuDefence Force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tishaa chekuraramisa, saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri kuti tive kunokwa, kusi kuti tofarira wakunoko, but nhamo ndio inotiwenza kunokwa.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPita Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka, asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaCivil Servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika, and then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma tikwanise kuti tiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetsera kuti mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo, chikwata chanhabvu cheDynamos chatenga vatambi vatsva senzira yekuti chikwata ichi chisimbe kudarika zvachiri. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Jembare iri kudzoka munhandare nesvondo ine vatambi vatsva, apo ichatamba neZPC Kariba sekutaura kwaita Gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weZimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekuSouth Africa, uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Carter akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Nkata ane nhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaimo neCapes United muZimbabwe. Nkata akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paNkata, vaSanyamandwe vanoti Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mtasa kushandisa kana kuregedza Denver Mukamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa, asi Mtasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo nenge uchiita tichiita gadzirwe degemu rinouya ramangwana ndo zvinoita kuti utambe. Matrenera unoita tichitanga kutirena ndo zvinokupa mukana kuti uzotamba gemu rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana neHighlanders asi mutambo uyu wakamiswa ne Premier Soccer League. Pari zvino Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheNitrat icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutasa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetera izvo munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu asi isusu tiri mazviri handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Pari zvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Kuritaura naAugustine ndikufona ndiri Cape Town langadan. Ini ndizozoona ndizoti ngavapewo vamwe chanza ndizvo. Ndoti takada kutarisa 47 years yakatongwa nezvanePF. Chii chavakaita chineti chakaita production roy unless kuti vaka sungira vanhu kuti vagasungirira futi. Right now maschool fees tiri kunopusha mutamhuri dzakawanda nditi tichada kuti titundire mari kudzimba ikoko, tichada kuti titundire mari yakadai, asi mari yacho vanoitumidzira ikoko haina chavanoshanda anditi. Vana chaivo chaivo kuchikoro izvizvo hapana chavari kwanza kuti vadzidze nekuti hakuna ticha achadzidzisa munhu nekuti vati inini kutira kumwe kutiyanga isi kupinda, saka ndotichiti ndoda tingonotandaurwa kuchikoro ikoko ndavatewo chamisa chan let him do his time anditi kana atsadzawo ndizvozvo.
Muri kutaurawona Molintafa.
Makadiko sister Morin, muri kupiko?
Ndiri kuBotswana mwana wamai vangu.
Taurai tinzwe sister kuBotswana uko.
Mwana wamai vangu tanzwa nekugara mudondo isu nenyaya yeugombo kuZimbabwe vedu wenga vatiitiro zvakanaka vakuru ava. Tapidza izvozvo kubatwa munhu apa munyika dzatinogara, vamwe vari kufa mumatondo vachijamba, vamwe vari kuditi kubatwa munhu apa chaivo zvenyu. Saka taingokumbira kuti ava vanga vagara varipo vadai vambosuduruka musangano uyu watinetsa. Tashaya hama dzakawanda ende taparara. Zvatoma kore gumi izvozvi ndiri kuno. Ndakamboenda South Africa ndikadzoka kuSouth Africa randi rikanzi handichashandi kuZimbabwe, ndikadzoka kuno ndida kuvaka. Ndaona kuti randi racho handichandibatsire kuvaka South Africa ndokuuya kuno kune pfula ranga rine value. Saka zvikuita togara takamhaikwa nemapurisa, togara takasungwa tisinzinge, takaba tisina zvisiswa zvekuma ufuro unoro. Nekuda kwenyika yedu yakaparara isina chainacho mabasa hakuna, izvozvo vana vakanyora mafomu 6 havaende kubasa, vadii vakangogara. Saka dai vakuru ava vachimbobvawo tamboona zvinyowani, nekuti zvinonzi zvisva tiri murutsoka katimboona kuti zvinoita seiwo pamakore mashanu anoteera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chedu connection nhasi tiri kutaura nevechidiki pamusoro pezvinoreva kwavari mazuva eHeroes Day pamwe chete neRed Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
So
Pakuizika, tisenda baku VOA Ndebele.